Pandaka iswana mwara ndidone Ndini ashikone Sino mchaitaze
Ok
Pandaka iswana mwara ndidone Ndini ashikone
Godori neva vengi vangura kawandisa Ava ngambo nditazisa Kushaina ndichidadisa Nyangwe muka kwindi mara Dengari nenyasha ishe wadolo pafata Machaira kuko wapa vasina kurima Kuruma wofuriza kwa ndaka nangu